Vachitaura pamusangano vaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutungamiriri weZCity Yuva Peter Mutasa vati kukwira kwemutengo nekushayikwa kwemari mumabhanga asi chiwanikwa pamukoto ndizvo zvauraya nyika. Vamutasa vati sesangano vari kukurudzira hurumende yava Mugabe kuti ibve pachigaro.
Dambudziko retinaro riri kubva mune zvematongerwo enyika, saka haripedzwi neimwe nzira asi kugadzirira zvematongerwo enyika. Chechipiri chetaona ndechekuti hatigoni kugadzirisa matongerwo enyika navaripo, asi pakuda kuti paitwe dare risina kwarakarerekera rinogadzirisa nyaya dzese dziri kunetsa munyika, richienderana nenyaya dzeupfumi hwenyika, richigadzirisa nyaya dzekuvhota dzamaelections, richigadzirisa kuti paitike maelections asina chingasvibisa, uye zvivagadzirise nyaya yeupfumi hwenyika.
Vamutasa vatiwo kukwira kwemutengo yezvinhu munyika kwasiya vashandi vaomerwa sezvo mari dzinotambirwa dzisiri kuwedzerwa.
Vashandi zvatiri kutaura izvozvi vatoluza mari dzavo nechidimbu chepakati nepakati pezana 50%, nokuti mari yaitambirwa tingati nemurayiridzi $400 kana mutengo wakwira sezvawaita izvozvi kuti sipo yaita dollar imwe chete yaakuita $50. Zvaakureva izvo kuti murayiridzi aakutambira $200 kana $250. Saka vashandi varasikirwa nemari yakawandisa nekuda kwe2 weeks idzo dzichete.
Mumwe wavatevedzera vavamutasa mai Florence Tarovinga, vashoropodzo womukuru webhanga guru renyika vaJohn Mangudya, vakati vanofanirwa kusiya basa semavimbisiro avakaita gore rapera, apo vakati kana mari yemabhondi ikatadza kushanda vaizosiya basa.
Mari yese iri kuendawo black market ichidzokera zvekare muhomwe mai vamamangudya, nekuti ukatarisa pablack market pacho zviri kuitika imari nyowani dziri pablack market. Toraramisa muri sei, toshandira muri sei, nekuti chekuziva chenyu pachivanhu chedu musha mukadzi. Saka kana munhukadzi achitadza kuziva kuti mangwana ndichapei mwana, mangwana ndichaita sei kuti mhuri ienderere mberi, mangwana nyika yedu ichange yakamira papi, zvinhu zvinokatya madza, zvinotishuvisa isu sevanhukadzi.
Kukwira kwemutengo munyika nekushayikwa kwemari kwakonzera chipatapata munyika, apo vanhu vari kutenga neuwandu zvinhu zvakadai semafuta ekubikisa, shuga nepeturu. Vazhinji vanoti vave kutyira kuti zvinhu zvingazoshayika sezvava zvakaita 2008 kusvika 2009, Zimbabwe payakatanga kushandisa mari yekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.